Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 12 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382.
Mubayiro unoratidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika, nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana vemuZimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumamisha.
Chingono anoremekedzwa nemubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere 18 nezuro. Vanhu makumi masere nevashanu 85 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi matatu 530. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevana 184. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevatatu 123 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe 34,949. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu 29,630. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwa mubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa pasi pechikamu chePeople Journalist of the Year 2020. Chingono uyo akaziviswa nezvomubayiro uyu nezuro ari kuremekedzwa nepamusana pebasa raakaita mukubudisa huori huri kuitika muZimbabwe pakutengwa kwezvikwanisiro zvokushandisa munguva yokurwisa chirwere cheCOVID-19. Mutori wenhau wekuNigeria David Hundian akaremekedzwawo nemubayiro wechikamu chePeople Journalist for Informed Commentary. Hundian ari kuremekedzwa nepamusana pezvinyorwa zvake zvinobata kuvandudzwa kwebhiri remutemo unobata zvirwere zvinotapurirwana, iro riri kuzewa neparamende yemuNigeria munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana peCOVID-19. Mubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa uyo wakatanga kupiwa vatori venhau vaviri Kiki Modi na Fisayo Soyombo muna 2020 unouya nemari inoita zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica. Nyaya dzeuori dzakaburitswa naChingono dzakaita kuti vaive gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vadzingwe basa. Chingono au za Studio 7 kuti mbairo uyu unokurudzira vatori venhau kuti varambe vachishanda vachita basa rokufumura zvakaipa zvinenge zvichitika nekuti huori hunokanganisa hupenyu hwevana veZimbabwe.
Mbairo uyu mbairo wandapiwa pamusoro penyaya dzandakanyora gore rakapera dzairakidza kubiwa kwaiitwa mari yaifanira kuzobatsira pachirwere cheCovid. Nyaya idzi ndo dzakaita kuti kukota rinoona nezveutano Rainzi Obhedhaya Moyo ridzingwe muhurumende yavamunangagwa atarakidza kuti anga achitora mari nevamwe vanga vari involved vanga vari around him.
Kwamuri unoreva mubairo uyu?
Mubairo unorakidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana vemuZimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumamisha vanhu vasingashande. Asi nokuda kwokudaro kwokutorwa kwemari vanhu ava vaakutambura izvinezvi tikapinda muzvipatara medu munenge musina iya inonzi PPE personal protective equipment, magloves anopfekwa nemanesi, mamaski, pamusana pekuti mari inenge yatorwa. Saka mubairo uyu unorakidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa redu sevatori venhau tichirakidza zvinenge zvichiitika zvisingazikanwi nevanhu vanenge vakagara kumba.
Tiri kuona kuti munoramba muchimbosungwa-sungwa, pane pfungwa dzekuti mungada kumboita basa iri zvishomanana here kuti musaramba muchisungwa-sungwa?
Basa rekutora nhau ndicharamba ndichiita. Kusungwa vanenge vachida kuti tiregedze kuita basa iri, tiregedze kuudza vanhu chokwadi. Asi tikaregedza kuita izvozvo zvinobva zvareva kuti uori unoramba uchiwanda. Saka isusu tiri kuti kwete, hatiregedze basa redu. Ndao basa redu rinochengetedzwa nemutemo mukuru wenyika rinonzi bumbiro remutemo kana kuti constitution. Saka zvatiri kuita zviri pamutemo, tinofanira kuramba tichidaro. Tikatya kuita basa iroro nekuti tinozosungwa, mbavha nemagororo anenge achiba mari inofanira kushanda muzvipatara, muzvikoro, kugadzira nzira dzedu kana kuunza mvura yekunwa mudzimba vanoramba vachingotora ende ruzhinji rweZimbabwe ndo runozotambura.
Uyo anga ari mutori wenhau Hopewell Chingono achitaura ari parunhare kuHarare. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakazivisa nezuro kuti musangano wevatungamiri vemapato ezvematongero enyika vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2018 vari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD vari kusangana nhasi vachishandisa dandemutande. VaMangwana avo tatadza kubata kuti tinzwe zvizhinji, havana kutaura kuti chii chikuru chichakurukurwa mumusangano uyu. Asi musangano uyu uri kuuya panguva iyo vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vemakereke pamwe nevanhuwo zvavo vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinopindwa nemapoka ose senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Chipangamazano chezveupfumi mubato reMDCT uye vari mubati wehomwe Dr. Tapiwa Mashakada vanoti bato ravo harinei nechekuita nePOLAD sezvo riri sangano revatungamiri wemapato vakakwikwidza musarudzo dza 2018. Vakambofanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Togozani Kupe vaipinda misangano yePOLAD. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramuzvare Kupe. Asi vaMashakada vanoti vaMonzora havana kukwikwidza muna 2018 nekudaro havasi mugungano iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hatine nechokuita nePOLAD. POLAD isangano remanhu vakakondesta 2018. Ndosaka chizi Political Actors Dialogue. presidential candidates akakondesta ese muna 2018 vana Brian Muteki navamwe vakadaro ndo vakaungana kuita chikwata chePoland. Isusu president Munzora was candidate 2018 saka hatimu muPoland.
Asi vatungamiri vemapato yavaimirira kana mapato avo zvichireva kuti vamonzera kutungamira kwavava kuita MGCT vanokwanisa kunge vachipinda musangano iwoyo.
Ama-actors, hawanonzi political parties, hawanonzi ma-political actors. Hawanonzi political actors, hawanonzi political parties dialogue, hawanonzi political actors. They were there as presidents in their capacities as presidents, ma-actors, as actors.
Tirukono wamonzora, varu kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano. Vakawanawo mukana kana kuti bato renyu rakawana mukana wekunge richipindawo imomo muPoland kuti vataure nezvekurudziro iyoyo, munopinda here?
Isu hatipindi muPoland. Isu tinoda hurukuro dzinobatanidza mapolitical parties nevanhu vavo, especially vari muparliament, namachurches, namacivic society organizations and all inclusive national dialogue. Hatina kuti Poland yakaipa, aiwa. Poland inoendawo neprocess yayo. Isu toda a new process inclusive, you know, include chaunga chakati wandei.
Pane hurongwawo here hwekuti mushevedzerewo nhaurirano idzodzi?
Isu we are ready for dialogue. Hatizivi hedu kuti vamwe vacho vanodawo kutaura zvedialogue vari serious here. Isu we are ready, President Munzora vari ready kuti tiite dialogue, tiyambutse vana veZimbabwe. Hakuna mabasa, zvinhu zviri kunetsa, vanhu vari kutambura, vanhu vachingokakavadzana nenyaya yekuda kutonga. Saka ngatinde upatafura tiite zvinhu zvinopa vanhu pundutso mukurarama kwavo.
Bato renyu rakawana mukana wekupinda munhaurirano, zvii zvikuru zvamungati zvinofanira kutaurirana kuti zvigadzirise matambudziko ari munyika?
Number one, kuondongwa kwaitwa ikonomi kunofanira kuti tiwirirane kuti ikonomi inofanira kuumbwa zvakanaka patsva, ichimanejwa nenzira yekuti ikonomi yedu ive negrowth, inflation ive reduced, mabasa akreatwe, tive neconducive climate for investment, tive neproductivity, production, manufacturing sector yakadonha, tichitanga kuita ratchet up production and so on and so on. So economy inenge iri on the forefront. The second thing, corruption. Tofana kuti upfumi hwenyika huri kubhlidha nenyaya yecorruption. Tofana kuti tibvise corruption munyika. Zvoda kuti taurirane on how to combat corruption. Number three, governance. Toda good governance munyika ifambe zvakanaka, mahuman rights edu, democracy, maelections. Number four, electoral reforms zofanira kuti dzinge dzichiitwa looked into so that tive nefree and fair election muZimbabwe, pasazoita rigging and so on. Five, tofanira kuona kuti masanctions ari kuremera nyika abviswa sei, tichiurirana tese kuti they must go, ari kuremera nyika. Institutional reform, tofanira kuti tinge tine mainstitutions edu ari apolitical, ari professional, so that anosave a country, not a political party. These are some of the issues that toda kutionesane patafura kuti nyika yedu iendere mberi samazimbabwens, savanhu vanoda nyika yavo. So isu tiri pati iri pan-africanist, iri nationalist, inoda Zimbabwe kuti iendere mberi.
Avo vange vari chipangamazano chezvekupfumi mubato reMGCT uye vari mubati wehomwe, Dr. Tapiwa Mashakada vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri weNational Constitutional Assembly vaMadok Chivasa vanoti mutungamiri webato ravo muzvinafundo Lovemore Maduku vari kupinda mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Yeah, hongu kune musangano wePoland uchange uriko nhasi, musangano wemapresidents vanonzi maprincipals ndo vachange vachiita musangano uyu. Uye havasi kuita zvokusangana, vari kuita zvazvokuita zvekuita vari online, zviya zviri virtual, zvokuti vanenge vachiitira paZoom. Izvi vari kuitira nenyaya yedenda ririko recovid kuti havakwanisi kunge vachisangana.
Sei musangano uyu wakakosha kuti unge uchiitwa panguva ino?
Vachange vachida kudiscasa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Ingori nzira yavo yokusangana yekuti varambe vachikwanisa kunge vachitaura zvinhu zvavanga vagara zvichifanirwa kutaurwa neplatform. Platform yatingati isusu platform iri pamusoro pemamwe maplatforms ari kuPoland. Iplatform yekuti vatungamiri vemapolitical parties vanenge vachikwanisa kumeka madecisions akawanda panyaya dzinenge dzichidiscasa kubva kumacommittees dzimwe nguva dzinenge chirikomenda kuti dzizopedziswa nekuma principles. Saka ndiwo musangano uchange uri ikonasi.
Vamwe vanopikisa vakaita seMDC Alliance neMDCT vari kuti avaone Pollard yakakosha nekudaro varora kuti nhaurirano idzi dziitwe pakati peZANU-PF nemapato aya kwete pasi pePollard. Munoti kudi?
Yeah, isusu sebato reNC hatibvumirani nenyaya yokuti pane mapato anofungidzira kuti iwo ndi vanofanira kunge achitaura nedzavanoti hurukuro dzokuti pagadziriswa zviri kunetsa muno muZimbabwe. Mafungiro edu isu seNC ndeyekuti mapolitical parties agara atingati ndiwo ritori dambudziko muno muZimbabwe. Mapolitical parties ezanu PF neMDC angagara ariko. Saka zvokuti titi isusu vanhu hatotofunga kuti ivo ndo dambudziko racho vanzi kwai kana vakazogara pasi ndovangapedza dambudziko riri muno munyika. Zvinhu zvatisingatenderani nazvo izvozvo. Kunyeberana kuti kwanzi kana zanu PF neMDC zvikagara pasi ndozvinokwanisa kugadzira nyika ino, nokuti matambudziko mazhinji ati kusangana nawo sevana veZimbabwe matambudziko ari kubva pamakakata onai mapolitical parties iwayo ari maviri kwenguva yakareba. Saka isusu hatina chatinoona chatinoti kwai ndicho chingazonzi kwanzi mapolitical parties maviri aya atofungidzira kuti vana veZimbabwe ndivo avanofanirwa kutobvisa akagara pasi. Hapana chatoona zvokuti kwai vangabudisa chinonzi kwai ndicho chingagadzirisa nyika inoyi.
Saka poitwa sei vamwe vachiti haivhiwe vamwe vachiti ngaivhiwe?
Vanoda nhaurirano ngavanguuya kakune mamwe mapolitical parties ese. Chii chakashata kuti nhaurirano dzingoitwa pajekerere? Pangazvidaitwa zvokuti kwai zvinzi kwanzi aiwa ndoda kutaura ndingori ndega, handidi kutaura ningaripo, zvichiri zvenyika here kana kuti zvinenge zvatovawo zvimwe zvavo zvenyika? Nezvokuti ane chake chanda kutaura ngangoya akataure pane vamwe vese, vanhu vese akateerera kuti uyu ane zano rake rakati, zano rake nderekuti zvakati. Kana richitambirika rotambirika, risingatambiriki rotadza kutambirika. Nhaurirano dzokuda kuti kwanzi ngandiite ndirini nanhingi pasina vananhingi ndezvehumbimbi ndoga hazvisi zvenyika. Zvinhu zvisiri zvokuda zvevanhu, hazvisiri zvinokwanisa kuva zvakanakira munhu wese. Ndosaka zvichida kuitwa zvakamuchivandi.
Vamwe vari kutiwo kava chivasa Pollard kubvira zvayatanga, hapana chisvinu chayabura.
Kubva pakatanga Pollard pakabuda zvakawanda. Pakabuda nyaya yekuti mukatarisa muchana kuti kuPollard ndiko kwakamiswa amendment number 2 yangadaitwa paconstitution. Zvakamiswa kuPollard ikoko kwatiri seNC taitotaura ichotaraiwa mutemo wenyika ufanunge uchichinjwa. Tikatarisa ikoko kuPollard kwakaitwa economic summit yakaitwa yakaunza maplayers akawanda emuindustry, mastakeholders akawanda aiinvolva maconsumers. Vese vakagarisana pasi vanhu vakatendana kuti musangano wemhando iwo wokuti hurumende inenge iripo nemaplayers ese wanga usati wamboitwa. Saka chinhu chakanaka ichocho chakabva kuPollard.
Mutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMaddox Chivasa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vachuchusi veDemocratic Party vakapedza nezuro kupa humbowo hunoroverera vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemhosva yokupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill. Vachuchusi ava vakasimbaradza rekuti zvakaitwa navatsigiri vavaTrump vakaita sezvo vakange vatumwa navaTrump mbune. Magweta avaTrump ari kutarisirwa nhasi kupikisa umbowo hweDemocratic Party. Gweta rinorwira kodzero dzavanhu vaKenneth Masie vanoti vachuchusi veDemocratic Party vakaburitsa pachena mhosva yakatarisana navaTrump pamwe nekuratidza kuti sei vachifanirwa kubatwa nemhosva yavari kupomerwa.
Pasikuona kwangu ndiona senge maarguments acho achangoramba achingoendera mberi. Pati sezvaikaitika nezuro taingoonawo magweta ekwaTrump achingotsikinyira nyaya yekuti maarguments avo ekuti Senate haina mvumo yokutonga president vakabva kare. And maarguments avo asikunyanyo kuti chikoo chaivo chaivo pakuti vaTrump vakapara mhosva yacho here yavari kunyatso kupumudzirwa kana kuti kwete. Saka ichangove pachirungatio kuti back and forth yema arguments enyaya dzacho. Bati sikuona kwangu inini ndona senge maDemocrats akapa umbo wangori so yatingati pachirungu deming kuti kukunyaya wa Trump. Se mataro angu ii political trial. Ichangozo dipenda nukuti panewa mwewewe wangawane umafungira uyukuti hapana mosa wangawe hereva katukunyuko no umbo urukupo one atingati ma managers arukupa nyai mu Congress.
The Republican Party vane basa nezviri kutaurwa here izvi vanobvuma here kuti kutaurwa ndezve chokwadi uye zvinofanira kushandiswa pakuona kana vaTrump vaine mhosva kana kuti havana.
Iko zvino mamira akaita zvino ndona senge vazhinji vacho vaiti hazvina basa nokuti nyaya yavo inge iri pokuti vaTrump vakatosiya chigaro kutara. Saka kuramba tichingotonga chivatonga vakasiya chigaro hazvisi pamutemo. Saka ndiyo yaendeona singe ndiyo yange iri position yema Republicans akawanda, but munguva pfupfupi yapfuura taona kuti pane mamwe ma Republicans ari kutaura kuti no nyaya ingaitongwe itongo kusvika kwokupedzisira kuti zopawo chi maonero edu. Enango ivo veku Republican Party House Majority Representative vakataurawo zvekare kuti nyaya ingaitongwe kusvika kwokupedzisira. Saka ndiona singe kuti kana yapera kana varivo vanhu vanoona umbo wavaona whatever they will come up nazvo zvichatitemanawo neumbo hwakapuwa. Ndosaka maRepublicans achida kupa umbo wese hwakazara nezvese zvavanazvo kuti kanawo munhuwo ari ngati reasonable person anongopawo conclusion yekuti apa panogona pakaita sei pakapora mhosva kana kuti hapana kupora mhosva. Saka taiti pokutanga papaya kuti nyaya yacho iyi yaifa kunzwika kuti zvese zvati kutaura kuti zviitike kuti mapato ese ari munyaya ataure neapikise kuti ruzhinji rwese rwemuamerica munomu nenyika nepasi rese rinyazvo una kuti ndo mashandiro ari kuita demokrasi.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vachitaura vari parunhare kuTexas. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mufinancial Gazette, vana muzvina bhizimisi pamwe chete nevakuru vevashandi vari kukurudzira hurumende kuti ichibvumidza mamwe mabhizimisi kuvhurwa kuti zvibatsire vanhu pamwe chete nemabhizimisi. Chronicle rinoti vaimbove mumiriri weZimbabwe kuMozambique vaDouglas Nyikayaramba vachachengetwa nhasi paHeroes Acre apo mutungamiri wenyika anenge aripo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vakadiko vashamarari vedu weStudio 7 nevatereri ndokwadzai mose. Aiwa ndatinditaurawo pamusoro pemadzikuru edu ari kufayo. Asi chikavadziriko chandinacho chimwe chete chekuti tirikungonzwa kuti uyo anga ari mukuru kumasoja, kwefa mumwe anga ari kumukuru kumasoja apa anga akumirira nyika kunze ave ambasada kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzatirikungonzwa idzi. Vese takavatarisa vava vanhu ava vakabva kuchisoja vamaretired. Ko munyika medu umu hamuna here vapanha vechidikiwo kana kuti vana baba vechidikiwo vakadzidza vane uchenjeri neunyanzvi hwemabasa aya vapirwawo mabasa aya vaite basa, kwete kuti mumwe munhu aneta pane rimwe basa ochitorwa achiiswa pa futi pane rimwe kuti atange patsva? Asi muZimbabwe kune vamwe vanhu vasati vamboshanda muupenyu hwavo hwese asi dziri nyanzvi dzinogona basa, vari nyanzvi vanzveri vefundo. Zvinombofambawo sei munyika yedu iyi? Dai tagadzirisa ipapo tambopowa vasati vashanda mabasa avo vanenge vaneta vombowana nguva yekuzorora nemhuri dzavo kumamisha kwavo. Haiwa ndinotenda ndina hangu mahachi paSouth Africa.
Yevo 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 vana mukoma jonga muri sei ikoko? Aisu tiri muno muSouth Africa tongobata bata vapo napapo todoshuviravo mhani kudzokera kumusha. Zvino neproblema dziriko izi, chigwere chiripo korona iya, korona yamenobuda zvichapora, tokutendai ikoko. basa ramunotiitira iri rekutipa nhau dzakasimba dzekumusha idzi hashuwa rambai makadero todokurudzira kuti murambe muchitiudza
pamusoro vashamarari vese vestudio 7 pamusoro tinotenda mane vakanaka rangu zita ndonzi mazana mazana ndiri kuno kupretoria kumbandobva kwangundu ndandida kutaura pamusoro pavafriends guni kuti dai vanhu vose taita pfungwa dzakaita sana vaguni dzekutaura zvinhu zvechokwadi pakashata vanhu vanotaura zvinhu zvine chokwadi mukati vasina kwavakarerekera zvisinei nekuti unosapota bato ripi nokudzwa ndatenda hangu
makadivana mukoma jonga pastudio apo hai ndokuda hangu kutenda kuna vafrank guni nemashoko avakataura pastudio vaguni vanoratidza kuti vane mumwe muono wakajeka vaguni vakuratidza kuti vane mumwe muono wave nawo panyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu kunochema nevanhu vezimbabwe nekuti wakatarira mashoko avaitaura vanoratidza kuti zvinhu zviri kuitwa hazvisi pamutemo asi kungoda kungoti kushungurudza vakataura vakati vasikana ava vari kumbunyikidzwa saka kungoda kungoshungurudza vanopikisa vakataura vagoni pachena saka ndinotenda nemuono wavo iwoyo kuti tikabatana tese zvinhu zvedu nyika yedu ingagadzirika ende ingaenderera mberi
tinokuchungamidzai pastudio 7 apo makadiko zita rangu ndinonzi penga udzoke ndiri kuda kutendawo kuna vafrank guni avo vezarupf handinawo kwandakarerekerawo ini asi nongovatenda pane zvavakataura maererano nevakadzi vakasungwava vanoita zvematongerwo enyika vachinzi havafaniri kuti vasungwe pane zvavanenge vachitaura nekuti vane kodzero iyoyo saka chokwadi chavakataura ichocho tinochikumbira kuti dei chagara chiri mavari sevanhu vezanupf vose nevanoita zvekutonga vamwe mudzinhingu dei vangoitawo saizvozvo ende tichitizve dei varega kuzopomerwa mhosva vichinzi vave MDC Alliance nekuti vakazotaurira izvozvo asi kuti vakangotaura pakuziva kwavo mutemo zvaunofanira kuita saka dei vose vezanupf vaita kuti vatendeuke savafrank guni ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
Come to me kanova ku Talking Drum nomkuru wavo Michael Lanners. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi masere nevaviri 1382. Chingono anoremekedzwa nemubayiro weGreenfield People Journalism Prize for Africa. Tashika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.